Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tirimu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera chikumi 19, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Raichoto, tichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekuchira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tarwadziwa nekuti isu tatimukuona ndiwo mararamiro atinoita hand to mouth. Kutengesa kwatiri tichiita ndiwo chotiwane kudya. Tarwadziwa. Baba napa. Zvakatotiomera. Izo zvani mwana ndoko atinoswera tichengesa tichasei. Chakutongoenda kumba unotarisana nemhuri.
Kanzuru yeguta reHarare inoputsa zvovakwa mumusha wembare. Izvo zvasiya vanhu vakawanda vasina chekubata. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanokumbira kereke yeRoman Catholic Church kuti Father Emmanuel Ribeiro vavigwe kuNational Heroes Acre. Chirwere cheCOVID-19 chakauraya vanhu vapfumbamwe nezuro uye kubata vanhu mazana mana nevasere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe mhuri dzemumusha wembare hadzina pekurara nhasi manheru munguva yechando ino zvichitevera kuputswa kwaitwa zvivakwa mumbare nekanzuru yeguta reHarare. Vanhu vakawanda vanoti varasikirwa zvikuru nemidziyo inokosha zviuru nezviuru zvemadhora. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Migwagwa yese inoenda kumbare yafuma nhasi yakavharwa nemapurisa uye hakuna mota dzanga dzichibvumidzwa kufamba nemigwagwa iyi. Kuputswa kwezvivakwa izvi kwatanga mangwanani, vamwe vaputsirwa vachiti vashaya mikana yekubvisa zvinhu zvavo zvanga zviri muzvivakwa izvi. Vamwe vanga vachiputsirwa zvivakwa izvi vanga vachipopota vachiti vanoshamiswa kuti kanzuru inokwanisa kufambisa motikari kunoputsa zvivakwa asi ichiti haina mafuta edzimotikari dzinotakura marara. Mumwe aputsirwa zvinhu zvavo amai Bianga Manyere vati havachaziva kuti upenyu hwavo huchange hwakamira sei sezvo chitoro chavaputsirwa changa chichiraramisa mhuri yavo.
Tarwadziwa nekuti isu tatimukuona ndiwo mararamiro atinoita hand to mouth. Kutengesa kwatiri tichiita ndiwo chotiwane kudya. Tarwadziwa. Baba napa. Zvakatotiomera. Izvo zvani mwana ndoko atinoswera tichitengesa tichasei. Chakutongoenda kumba unotarisana nemhuri.
Mumwe murume angoda kuzikanwa nezita rekuti Lloyd anga achiita bhizimusi remacoffin audza Studio 7 kuti kunyange hazvo vaputsirwa achamisa zvakare misasa yake sezvo asina kwekuenda. Murume uyu atiwo akambopasirwa paanoitira bhizimusi apa muna 2005 zvakare pakaitwa operation murambatsvina iyo yakasiya vanhu vanodarika mazana manomwe zviuru vasisina pekugara.
Ndavakake kutanga 2005 vakambotipwanyira futi tiripo, saka mukafunga kuti bva 2005 kanhasi vazovazopwanya vachaita kuti mamwe makore mangani vanongonaka kuti havadzoki nguva nenguva ka, saka izeidha pamwe vachadzoka apta kana kuti dzimwe 15 years kana 20 years.
VaJohn huzhinji avo vaputsirwa imba yemapuranga kumagaba mumbare yavanga vachigara nemhuri yavo ravo vaudzawo Studio 7 kuti vave kutotsvaka rubatsiro rwemari kuitira kuti vakwanise kuendesa mhuri yavo kumusha.
Takunika sadai ndatoonawo mari kuti mhuri yangu iende kumusha. Ndotsvagawo basa bhozi zvakatooma. Bhozi opani pananjiwanawo pekuraramira bhozi pogara unengosina.
Asiwo mumwe murume asina kuda kudomwa nezita uyo atarasikirwa nemari inosvika churu chemadhora ekuAmerica abvuma kuti vanga vakavakira panzvimbo isina kukodzera asi akati vava kutochemerawo kukanzuru kuti vapewo pekuitira bhizimusi ravo zvakanaka.
Vamwe vanhu vava vanyanya kupinda murodhi saka takutokumbirawo vecity council kuti vatigadzirire imwe nzvimbo yekuti vanhu vashandire nekuti vanhu havana pekushandira. Murodhi reziva kuti muri dangerous vanhu vanga vakanyanya murodhi asi ngavatitsvagire pamwe pekuti tishandire.
Kunyange hazvo dare rehighcourt rakamisa kupunzwa kwezvivakwa izvi kumusha weshitungwiza mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vati nekuda kwekuti zvivakwa izvi hazvisi pamutemo vachaenderera mberi nekuputsa vachichenesa guta reHarare.
Tine unongo wekubvisa zvisiri pamutemo guta rinenge riri pazvinhu pamutemo.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti vanhu vaputsirwa zvinhu zvavo varasikirwa nemari yakawanda zvikuru sezvo vanhu vakawanda vasina mabasa vachiita mabasa ekutenga nekutengesa zvinhu vamwe vachiita mabasa emaoko senzira yekuriritira mhuri dzavo. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reHarare nenzvimbo dzakaipoteredza vatafadzwa muguti vakaudza Studio 7 munguva shoma yapfuura kuti vacharamba vachienderera mberi nekuchenesa guta zvisinei nemitongo yematare iri kumisa urongwa hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Bepa naure pa internet rezimlive.com rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakumbira kereke yeRoman Catholic Church kuti ibvumidze hurumende kuti mutumbi wababa Emmanuel Ribeiro uradzikwe kuNational Heroes Acre muHarare sezvo vakapiwa ruremekedzo rwegamba renyika. Vachitaura nevakuru vakuru vechechi iyi vaMunangagwa vanonzwika pavhidhiyo vachiti hurumende inoda kuremekedza mabasa akaitwa nababa Ribeiro kuburikidza nekuvaviga kuNational Heroes Acre. Asi vati izvi zvinoitika chete kana chechi yawirirana nazvo. Vachipindura kuchikumbiro chavaMunangagwa Archbishop Robert Ndlovu vanonzi vati vanzwa chikumbiro chehurumende asi vakati ivowo sechechi vane nzvimbo yavo yavanovigira magamba avo kuchishawasha asi vavimbisa kuti vachagara pasi nemhuri pamwe nevafundisi vechechi yavo vachizeya chikumbiro chaitwa navaMunangagwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kukereke yeRoman Catholic Church kuti ichazivisa hurumende riini pachikumbiro chaitwa ichi. Baba Ribeiro vakashaya nemusi wechina mushure mekurwara nenyumonia uye vanga vava nemakore makumi masere nematanhatu ekuberekwa. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vapfumbamwe vakafa nechirwere cheCovid-19 uye vanhu mazana mana nevasere vanonzi vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru makumi mana nechimwe nemazana matatu nemakumi matatu nevashanu 41,335. Vanhu vafa nechirwere ichi vava chiuru chimwe chete nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 1655. Zimbabwe inoti yabaya nhomba yekutanga vanhu vanosvika mazana manomwe ezviuru nemazana maviri nemakumi mana nevana 700,244 uye vanhu vabayiwa nhomba yepiri vava zviuru mazana mana nemakumi matatu nechimwe nezana nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 431,103. Hurumende inoti neurongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Masangana anorwira kodzero dzevanhu pamwe nemasangano anomirira vagari munzvimbo dzakasiyana siyana munyika anoti haasi kufara nekuzvipa masimba kuri kuitwa nevemapato ezvematongerwo enyika avo vanodzinga vamiriri vematunhu vasina kunzwa zvido zvevanhu vakavhotera vamiriri ava. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Mukuru webasa musangano recombined Harare Residents Association amai Lorraine Mpasirisani avo vari kutungamira chirongwa chedevolution agenda vanoti kunyange mutemo wesarudzo uchipa masimba ekuti vanhu vanovhotera munhu ndivo chete vane simba rekubvisa munhu anenge avhotirwa pachigaro. Mutemo uyu unofanira kusimbaradzwa zvakanyanya kuita kuti upe simba rakawanda kuvavhoti nekuti pari zvino vakuru vakuru vezvematongerwo enyika vari kuita zvavanoda vachidzinga vamiriri ava vasina kunzwa pfungwa dzevanhu.
Vagari ngavapiwe simba kuti vanogona kuinitiate kana kuti vanogona kutopa marecommendations kupolitical party kuti ha uyu ngaachienda nokuti vagari ndivo vanenge vachipihwa maservices nemunhu wavanenge vakasarudza.
Munyori mukuru weAirport Residents Development Association vaPeter Nyapetwa vanoti zviri pachena kuti mapato ezvematongerwo enyika ari kutyora kodzero dzavo nekumisa vanhu vavakavhotera pasina kuwirirana navo.
Tiri kutinetsa nezvekuti muno muAirport hatisina member of parliament. Hadisina makandirazi vari kunzi vakaizwa rikodzi zvisingazivi hanzi nemapati avo anovamirira. Isu maresidents hatina kuvhotera mapolitical party, takabhotera vanhu kuti vatipe service delivery vatimirire muparamendi.
Mutauri webato reMDCT Witness Dube vanoti bato ravo rinodzinga vanhu muparamendi kana mukanzuru mushure mekunge rapiwa mvumo yekuita izvi nevanhu vanovhotera vanhu ava.
Sebato tinoita maconsultations edu through mastructures zvinozikama nemunhu wese ndezvekuti kana vanhu vachisarudzwa vanenge vasarudzwa nemastructures eparty akamiririra vanhu vanovhota. Saka harisi chokwadi rekuti hati consult.
Asi mumwe mutsigiri weMDC Alliance uye ari sachigaro weward 4 Masvingo vavenge saine rupande uko kwakadzingwa kanzura wavo vaGodfrey Kuraone nebato reMDCT vanoti kazozinzwa pane venue yestudio 7 kuti mumiri wavo ainge aniswa basa.
Isu tingati pakurikolewa kwakaita kanzura wedu hatina vataone munhu akauya achititaurira nezvenyaya yekuti varikoliwa asi kunze kwokuti takangotozvinzwira mumastudio 7 imozvo.
Mutauri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMarvelous Kumalo vanoti mutemo wekumisa vanhu unofanira kunyatsojekeswa zviri pamutemo, simba rose rosara kuvanhu vanovhota kuitira kuti mapato asave nemukana wokumisa kana kudzinga vanhu pasina chisungo chinobva muvanhu vakavhota.
Tinodawo simba rekuti kana tichinge tavhotera munhu tisu tamusarudza hongu political party yatipa munhu asi anozosarudza kansela kana kuti MP macitizens. Sakawo ipapo ngapawanewo kana kuti panzi 50% kana chimwewo chidimbu sevanhu vanenge vasarudza munhu iye vanofanirwa kubudawo vachitsigira recall kana kudzorwa kwemunhu iye.
Mutevedzeri wemutauri webato reMDCA vaKlipo Tlwachayo avo vane nhengo dzakawanda dzakamiswa basa nemakanzuru nemuparamendi neMDCT vanoti vanhu vakavhota vanofanira kupuwa simba iri asi izvi hazvisi kuita.
Vanhu vakasarudzwa maMPs makanzelari vakaiswa pazvigaro izvozvo nevanhu kuti vasimudzire zvido zvevanhu vafambe nezvido zvevanhu asi tinoona ZANUPF navamonzora zvichibatsirana namaikupe kudzinga maMPs nemakanzelari vakasarudzwa nevanhu.
Hatina kukwanisa kubatawo mukuru webasa mubazi rezvekufambisa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa Mugwadi kana mutauriri weZANUPF Simon Kayamoyo kuti tinzwe mabatiro avanoita nyaya iyi sezvo vange vasingadairi nhare dzavo asi vanoongorora nezvematongerwo venyika vakaterekera kubato reZANUPF Masvingo vaCharles Mungana savanoti bato reZANUPF rine kodzero yekumisa vamiriri vanenge vatyora bombiro remutemo webato ravo nekuti vanenge vakavhoterwa nevatsigiri vebato ravo.
Saka kana tichiti iwe ukaresva ukaenda against bumbiro reZANUPF, ZANUPF inokutonga nemitongo yeZANUPF. Kana yaona zvakakodzera kuti ikubvise kwayakakutuma bhozi vanhu veZANUPF ndivo vakakutuma, ndoda kuti pabatise kuti vanhu ndeveZANUPF PF avasi vako ndo vakakutuma kuti uende kuparliament. Saka ZANUPF inokutora yokubvisa nekuti wachora kodzero dzakasainirwa nevanhu vacho futi vakakuvhotera.
ZANUPF yakadzinga nhengo yayo yechivisa kuti muparamende vakila zivhu gore rapera uye nzvimbo iyi yakamirira kuitwa sarudzo dzekutsiva vazivhu. Chivu kusvika pari zvino MTCT ne People's Democratic Party PDP dzakadzinga muparamende nhengo dzeMDC Alliance makumi matatu nemapfumbamwe uye makanzura makumi masere nemumwe makore matatu apfuura ZANU-PF yakadzingawo nhengo dzayo nhatu dzaiti vamasango matamba nadzo amai Beatrice Nyampinga navaGodfrey Gandawa dzimwe nyanzvi munyaya dzemutemo dzinoti vemapato ematongerwo enyika vari kumbunyikidza zvakare kodzero dzevanhu vanovhota pamakongiresi emapato aya sezvo vakuru vakuru vemapato vachizoshandura zvinenge zvavhoterwa nevanhu vachiisa vanhu vavanoda pazvigaro nezvepamusoro ndakamira Studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rutsigiro ruri kupihwa kuchikwata chiri kurwisa muAfghanistan cheTaliban huri kuwanda mumuganhu nePakistan. Panguva iyo chikwata cheTaliban chiri kusimudzira kurwisa kwacho mauto emuAfghanistan pamberi peurongwa hweAmerica hwekubvisa mauto ayo munyika iyi. Sangano renhau reAssociated Press rinoti chikwata chenhabvu cheMexico chichatamba mitambo yacho miviri chiri pamusha munhandare munenge musina vanhu chichitevera mutongo wakapiwa chikwata ichi neFIFA mushure mekunge chikwata chenhabvu ichi chaonekwa chiine mhosva yekusiya vatsigiri vacho vachinyomba ngochani pamutambo wemaOlympic Qualifiers. Pamusoro pezvo FIFA yakabhadharisa chikwata ichi nezuro faini yemari inosvika zviuru makumi matanhatu nezvishanu zvemadhora ekuAmerica. Yasvika nguva yekuti tipinde muchirongwa chinobata nyaya dzine chekuita nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Margaret Dongo, mumwe wemadzimai vakarwira hondo yorisununguko rweZimbabwe. Amai Dongo vachange vachitaura nesu pamusoro pekushaika kwevaimbova mutungamiri wenyika yeZambia Dr. Kenneth Kaunda.
Ndinonzwa kurwadziwa nekushaika kwa Dr. Kaunda angari mutungamiri wekuZambia. Akatanga kuita mutungamiri wekuZambia. Mabasa akaitwa navakaunda mabasa akawanda. Akasapota nyika dzakawanda dziri muno muSouthern Africa kuti vave nerusununguko. Isusu madzimai tinovarangarira zvikuru nekuti isusu tine Fanka veZandla neZipra. Tine madzimai mazhinji akadarika nebhodha rekuenda kuZambia. Vakange vari muZambia vakachengetedzwawo muZambia vakazobva vakauya kuMozambique. Nguva yehondo vakabatwawo zvakanaka pamusana peku kuti munhu akanga apira nyika yake kuti ibatsire kurusununguko rwemadzimai nevarume muno muZimbabwe, muSouth Africa, Namibia nedzimwe nyika. Munhu anorangarirwa zvikuru nekuti haisi nyore kuti upe nyika yako kune dzimwe nyika kuti dzive dzinorwira dzichibva umomo nekuti kurwisa kwacho kwaiparadzawo nyika yavo zvaiafektawo upfumi hwenyika yavo zvaiafektawo magariro evanhu vemunyika mavo. Saka munhu anga akazvipira kubatsira nyika dzemuSouthern Africa kuti dzikuvawo nerusununguko. Saka munhu akakosha zvikuru kuti arangarirwe nenyika dzese dzemuSouthern Africa including Zimbabwe.
Munoona Zimbabwe ichifanira kuvarangarira sei?
Zimbabwe inofanirwa kumira-mira kurangarira vakaunda nekuti taivawo nemakamba atanga tiinawo muZambia umomo tichichengetedzwawo zvakanaka. Naizvozvo mami nemadzimai anga arimowo zvakare. Saka tinoda kuvarangarira basa guru ravakaita iroro. Haisi nyori kuchengeta vanhu varwiwe rusununguko vanhu vanenge vachirwira nyika yavo. Zvinhu zvakaoma paisanganiswa nguva yenzara nezvakawanda zvirwere zvii zvese vanhu vari munyika yavo asi vaionekwa vachibatsirana nevanhu vavo uyezi waka chingeteza wa mwatunga miri waka wanda minika yao.
Tombo tarisa isu kuti parijino Zimbabwe yati iyo kune mazwa matatu ekuchema waka unda mnona zichiko zira ire nerubatiro kwa waka pa Zimbabwe.
Tinoto tenda kuturaisa mazwa iwa ayo kutitirangarire waka unda. Kudai wanga watu isariri sundu chairu. Nikuti mabasa kaifu na waka unda akasimba zukuru. Ingalaiti siri kutawara nenyea independent Zimbabwe ya tu kutawara neza yu nasuni. Ingalaiti siri kutawara nenyea zina demokrasi za tu kutawara neza zu nasuni. Patipa msana pa Dr. Kaunda zese zakaitika. Ini ndaitu fari za kandai wangu waka nzisiri ndizi zakaita Botswana ndaitu faro kuti zishuwa kwa kudugunu zikurangaramu. Asa andishori mazua matatu wa wapai wayo. Akatokosha zvikuru chikuru chakakosha ndechekuti tinofanira kuvarangarira isu freedom fighters nenyika yese yeZimbabwe tive nenguva yekuvarangarira tese.
Imi makambowana mukana wokusangana navo here vakaunda vachiri vapenyu?
Ini ndakambosangana navo zvangu. Ndakasangana navo pavakambouya kuno kuZimbabwe kuma 90s tichiri member yeparliament. Ndakambosangana navo kuHarvard. Munhu uya kuti aitaurika naye munhu uyo kuti panika pavanga vabuda pasi siri president havana kumbosiyana nekuti munhu anga achitonga. Saka si munhu anokwanisa kutaura nevanhu maigona kutokurukura. Munhu anga akasununguka zvakanaka zvekuti
mazwi mashoma mungati mungavarangarira nawo imi saamai Margaret Dongo ndapa.
Ini mazwi angu muchidimbu ndinoti ngavazorore murugare. Basa ravakaita richagara richitonderwa nemadzimai uyezve nevasikana vechidiki vari kutevera vachange vachitonderawo kwatakabva pamusana pekunzwa nhurundu yebasa ravakaita. Saka ndinoti ngavazorore murugare.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye tiri muWashington.
Iko zvinoto chipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa pamusoro pezvimwe zvakaburiswa neZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC zvekuti muZimbabwe hamuna vana vadiki vari kushandiswa mabasa evakuru kana kuti child labor. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu. VaMaguhu, takanzwa ZIMVAC ichitaura kuti muZimbabwe hamuna child labor kana kushandiswa kwevana vadiki mabasa evakuru. Zvii zvamungataura pamusoro penyaya iyi?
Hatitenderani neongororo iyoyo kuti muZimbabwe hamuna child labor. Asi hadiziwi kuti vakanga vanyatsa kuongorora sei, vakaenda kupi, vakataura nani, uye vari kutaura sekita ipi. Asi tichitarisa zvakaita semining sector, tinoona kuti zvikuru sei kune vanokorokoza zvegoridhe, vana vazhinji vakuchirawo goridhe kuti vawane kurarama. Uyewo tichitarisa zviri kuitika muzvikoro kuti maticha havasi kubhadharwa naizvozvo havasi kushanda. Vana vakawanda vakukurumidzisa kuitisa mabasa echikuru vari vana vadiki. Totarisawo zvekare dambudziko riri kuitika kune atinoti masmall scale mines. Masmall scale mines migodhi yaana museyamwa vari kuwanawo pekuti vapote vachichera asi vasiri kugadzirira kuti vabhadhare mari yavanofanira kuti vabhadhare vashandi zviri pamutemo. Tiri kuona vana museyamwa ivavo vari kuemploya vana nekuti vana apa vanogona kuti vashandiswe semaslaves vachipirwa tumari tusina nemusoro wese asi vachingodzokera kubasa zvemangwana nekuti vanenge vasina mhuri dzavo asi vanenge vachingoshanda kuti vawanewo mari yekutenga hembe nezvimwe zvakangodaro daro. Saka ini ndinoona kuti child labor iriko handizivi kuti sei ivo vari kutaura kuti child labor muZimbabwe hamuna asi ndinofunga kuti ongororo yavo iri kupesana nemamiriro akaita zvino on the ground.
Amufunge here kuti kana vasina kunge vavana vanhu vanenge vachivataurira kuti pane nzvimbo yakati kana kambani yakati iri kushandisa vana vanga dai vaine humbo ihwohwo. Imi sesangano mungadai makaunganidzawo humbo saihwohwo muchiusvitsawo kwavari.
Ndosaka ndati handizivi kuti ongororo yavo yakafambiswa sei uye kuti vakataura nani. Chavaifanira kunge vakaita kuenda kumasangano zvikuru sei vakaita sana Zimbabwe Congress of Trade Unions kwozotiwo malabor unions akaita sei anotungamirwa nana vachinhema vachinobvunza kuti makambani umu zviri kumbofamba sei nekuti ndoo vanhu vaya vatingachinyanzvi pamusoro pemabasa nekodzero kudzivashandi asi zvino child labor iriko vanokwanisa kunge vasina kuenda kunzvimbo dzacho dziri kuitwa child labor vakada kuti vakwanise kutsvaga rubatsiro rubatsiro rwuripo kuti vaendeswe kunzvimbo dzakadaro.
Zvii zvikuru zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa kuitira kuderedza dambudziko ramuri kutaura irori?
Child labor chona tichiitarisa muzimbabwe ndingati inini eviction yekuoma kwaita upenyu hazvibatsiri kuti muti vana havafaniri kushanda ivo vana vacho vari kufa nenzara. Hazvibatsiri kuti muti vana havafaniri kushanda vana vacho vasi kuenda kuchikoro. Hazvibatsiri kuti vana havafaniri kushanda vasina zvekupfeka. Saka hurumende kuti iprotekte vana inofanira kugadzirisa upfumi hwenyika uye kuti vabereki vevana ivavo kana vachinge vaenda kubasa vabhadharwe mari dzine pfumbutso dzekuti vanogona kuti vana vaende kuzvikoro vatengere vana zvavanoda vatengere vana hembe ndokuti vana vavapasi pevabereki uye vakwanise kuconcentrata panyaya dzedzidzo. Saka pakasagadziriswa upfumi hwenyika uye hurumende ikasagadzirisa matambudziko emashandi munyika zvatirikuona mazuva ano makambani mazhinji muzimbabwe vashandi vamamodern day slaves ende hurumende haisi kuprotekta kodzero dzevashandi nechikonzero chekuti vakuru vakuru muhurumende vakushanda nemakambani kana kuti vane mashares makambani. Saka nekuda kwaizvozvo kodzero dzevashandi hadzichina basa nekuti hurumende inofanira kunge ichiprotekta vashandi ndoo ine vashandi kana kuti mabosses emugavenment imomo vaane chekuita nemakambani ari kusvikirira vashandi.
Aiwa maita basa zvikuru vamaguru.
Manga makateerera kumukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvongo yadi yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Kanzuru yeguta reHarare inoputsa zvivakwa mumusha weMbare izvo zvasiya vanhu vakawanda vasina chekubata. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanokumbira kereke yeRoman Catholic Church kuti Father Emmanuel Ribeiro vavigwe kuNational Heroes Acre. Chirwere cheCovid-19 chakauraya vanhu vapfumbamwe nezuro uye kubata vanhu mazana mana nevasere. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Musakangani kugara makapfeka mamask enyu nguva dzose nekuti chirwere cheCovid-19 chichiriko uye chiri kuuraya. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Ray Choto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCovid-19.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.